Bazi rezvedzidzo rakaita urongwa hwekuderedza vana vanenge vachidzidza panguva imwe chete senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete kuitira kuti vasatapurirane chirwere checovid-19. Vana vaimbodzidza vakawanda zvekusvika pakati pemakumi mana nevashanu kusvika pamakumi matanhatu vave kudzidza vari makumi matatu chete. Danho iri rave kuita kuti vamwe vana vadzidze mazuva mashoma pavhiki kuti vapewo mukana kune vamwe vana. Vamwe vabereki vanoti danho iri rakanaka sezvo richipa mukana wekutevedzera urongwa hwekuderedza mukana wekutapurirana chirwere checovid-19. Mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti zviri nani kuti vana vaende kuchikoro kwemazuva mashoma pane kuti vatadze kuenda zvachose sezvakaitika gore rapera. Vanyandoro vanoti kusaenda kuchikoro kwenguva yakareba kwevana kunoita kuti vaite misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka, uye vana vasikana vanopedzisira vave kuroorwa vasati vabvezera.
Nyange vakafunda mazuva matatu, mazuva mairi, icho chatombotanga. Nekuti kuva negore ugere zvinokufungisa pfungwa dzakawanda. Tarisai zvino tiri kunzwa kuti vana vechisikana tofunga vanosvika 5,000 vari kunzi vaane mimba. Asi kana munhu aine chaanoita ari occupied, anoona zvimwe zvinhu zvinenge zvakamubata. Zvekuti chavhurwa mazuva mangani avanoenda rino, as long chikoro chavhurwa, we are happy about.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kudzidza mazuva maviri zvichaita kuti vana varambe vari kumashure muzvidzidzo zvavo.
Muzimbabwe vanga vaane mwedzi yakati wandei inodarika 8 months vasingadzidzi vari kudzimba. Vouya kuzvikoro zvinonzi vanodzidza mazuva mairi, rimwe chete kana matatu pasvondo. Zvazvoreva ndezvekuti havachazokwanisi kudzidza zvose zvavakatadza kudzidza kare nezvimwe zvavanga vachitarisirwa kuti vadzidze nguva.
Vamasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzika matende kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Kugadzirisa dambudziko iri chainotanga kuitwa kwai kufanirwa kugadzirwa matemporary facilities ekuti vana vadzidzire, anosanganisira magezi nezvimwe zvichitsigirwa neprogramu yehurumende ichaka mari kuhumwedzi nevamwe dzimwe nyika dzinobatsira.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vanoti dambudziko riri kuitika muzvikoro nderekuti vana vave kudzidza vari muzvikamu zvakawanda asi vadzidzisi vasina kuwedzerwa.
Dambudziko guru nderekuteredzera mutemo weWorld Health Organization wekuti vave nevana vashoma muklasi imwe chete, izvo kuita kuti tivakamure asi vadzidzisi vari vashoma. Izvo zvave kuita kuti vamwe vana vadzidze masikati, vamwe mangwanani.
Dambudziko riri kusangana nevadzidzi vari mumagwaro epasi kana kuti primary school nderekuti havasi kupfeka mamasi sezvaonekwa nestudio 7 muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzinoti Mutare, Masvingo, Harare neBulawayo. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vadzidzisi vashoma vari kuenda kuzvikoro, izvo zviri kureva kuti vana vadiki hapana ari kuvakurudzira kuti vapfeke mamasi.
Kuzvikoro kwacho kwaenda vana uku, vana havangoenda hakuna kana varayiri, hakuna kana ari kuona kuti social distance iya iri kuitwa here. Vana vazhinji havana kana mafesi masks.
Mudunhu reMutare zvimwe zvikoro zvave kuti vamwe vadzidzi vanouya kuchikoro mangwanani, vamwe masikati, senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana Ndoro vanoti urongwa hwehurumende ndehwekuti vana vadzidze mukamuri imwe chete vari pasi pemakumi mana nevashanu nekuda kwemukaha unofanirwa kunge uri pakati pevanhu vaviri. Vataungana vanoti hurumende ichaedza nepose painogona napo kuwedzera vadzidzisi muzvikoro kuti vana vadzidze zvakakwana. Urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuparura zviri pamutemo mangwana chikamu chepiri chekubaya vanhu, icho chakaona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachibayiwa nhomba yepiri svondo rapera paWilkins Hospital muHarare. Pakupera kwezuva nezuro vanhu zviuru makumi mana nezvitatu nemazana maviri nemakumi makumbamwe nevana kana kuti 42,294 vainge vabayiwa nhomba zvichitevera kubayiwa kwevanhu mazana masere negumi nemumwe chete nezuro wakare. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa nacho, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 36,684 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu negumi nevana kana kuti 1,514. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.